patototaura isisavarairidzi ndeyekuti even ivavo vanokwanisa kunge vachinyora bvunzo hazvisi kukwanisika kuti vange vachivhura zvikoro nokuti hamuna kana chauviri chingapa kuti health and safety yevana vechikoro namaticha inge ichichengetedza nokuti kuti vavo vanonyora bvunzo vabvure hazvirevi kuti vachange vari muzvikoro zvishoma zvinongoreva kuti vanenge vachidzidzira muzvikoro 10,000 and hurumende haina chayati yaisa muzvikoro 10,000 kuisa kana themometa muzvikoro 10,000 imomo nemasanitizers zvinongoda zvenguva yakareba ingasvika ku3 months saka tinongotaura kuti whether pachikoro pane vana 5 kana pachikoro pane vana 1,000 panoda themometa yekuisa ipapo panodawo masanitizers panodawo matesting kits hapana kana testing kit zvayo kana 1 uyezve tinongotaura kuti even ivavo vanonyora macandidates tinongoziva kuti vakawanda and pa 2.5 months hurumende yatesta vanhu 38,000 chete muzimbabwe ivavo vanosvika kuma300 something thousand saka zvichangoreva zvekuti zvinoda mwedzi kana mitatu kana mina kuti tinge tikwanisa kutesta maticha nevana vechikoro ivo vanova macandidates hazvichinji
saka imi sesangano revarairidzi ndezvipi zvimwe zvamunoda kuti zvinge zvaitwa
isu sevarairidzi chatinoda kutanga ndechekuti panofanira kuva necovid-19 risk assessment inoitwa nebato rinenge richibatanidza matrade union health officials neveministry of education kuona kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvingava zvinovhura mikova yazvo kuti vana vave kuzodzidza chatinenge tichida kuti chiongororwe ndeyekuti chikoro chimwe nechimwe china matesting kits chikoro chimwe nechimwe china mathermometers chikoro chimwe nechimwe china masanitizer chikoro chimwe nechimwe china mappe anokwanisa kuti tinge tichitesta vana 4.6 million varairidzi vanosvika kuma180,000 ancillary staff inosvika kuma50,000 tinofanira kunge tichiona zvekare kuti pane gwaro rakajeka kuti varairidzi nevana vechikoro vanenge vachifamba sei vachienda kuzvikoro kuti vanodzidza kana kudzidzisa uyezve vasingakwanisi kusangana navamwe kuti vanokwanisa kunge vachitapurirwawo denda recoronavirus.